Murongi wemabasa muZimbabwe Human Rights NGO Forum Vawil Betmandinde vati kuvharira kwaitwa vanhu muZimbabwe senzira yekudzivirira denda reCOVID-19 kwakakonzera kutyorwa kwekodzero dzevanhu. VaMandinde vati sangano ravo rakabatsira vanhu vanodarika 235 vaipomerwa mhosva yekutyora mitemo yekudzivirira chirwere cheCOVID-19.
Mutoona kuti kana tiri palockdown vanochengeta zvemitemo mapurisa masoja vanenge vachipenga, vanobva vamberereka, vanhu vanenge vasina kusununguka kufamba zvakanaka, freedom of movement is curtailed. Panonzi panodiwa matsamba, vanhu vachienda vachinyorerwa, mamwe matsamba achirambwa, takaona majournalisti achisungwa. Apa vachinzi vakaburisa maaccreditation kanzi ozakaexpire, apa kunopiwa maaccreditation kanzi acho kwakabuda gwaro rekuti izvo ngaashande iwavo nenyaya yekuti naivowo vanga vari affected necovid. Uye kusungwa kwevanhu kwaiti shungurudza, I think takabatsira vanhu apa 235 vakanga vasungwa for breaching macovid-19 regulations. Asi waita ukazvitarisa zvacho ndiro izvozvozvo zvokuti vanhu vaya vanenge vasungwa, vamwe vacho vachisungirwa nyaya yekuti anga aibuda achienda asina tsamba, vamwe ndovaisungwa vachitoenda kuti vanotestwa covid yacho, vamwe vaisungwa vachienda kuzvipatara.
VaMandinde vatiwo kodzero yeutano haisi kuremekedzwa muZimbabwe. Vati kuoma kweupenyu munyika kuri kukonzera kuti kodzero iyi isasadzikiswa. VaMandinde vatiwo kusaitwa kwesarudzo dzemabielections nepamusana pecovid-19 mucherechedzo wekutyorwa kwekodzero yekuti vanhu vese vave nevamiririri vavo muparamende kana mumakanzuru.
Nyaya yemasuspension yemabielections kusatiwo nemakore anenge mairi kuparamendi kusina vanhu vakakwana vanomiririra vanhu, nekuti vanhu vakarikonwa maelections haasi kuitwa. Apa asi tinenge tichingoona kuti izvo kune dzimwe nyika maelections iwawo ari kungoitwa, iyo covid yacho iriko. Tinoona mabhawa chaiwo aanovhurwa kuti vanhu vaende vanopinda vagonwa doro, asi vanhu ivava havabvumirwa kuti vaende vanovhurwa.
Mukuru weZimbabwe Human Rights Association vadzikamai Bere vatiwo gore ra2021 ranga riri gore rakaipa zvakanyanya munyaya yekutyorwa kwekodzero. VaBere vati nhengo dzavo dzakanzwa zvichemo zvevanhu vanodarika 345 vazhinji vavo vari vanhu vakamanikidzwa kutama kubva munzvimbo dzavaigara.
Mamembers edu kuZim Rights vakarekoda maviolations anopfuura iwo 4385. Akanyanya kuwanda maviolations anga ari ema evictions nema displacements, ari injurist ne development, particularly zvichibva kumacompanies evanhu vari politically connected. Mama violations anga ari pamusoro zvikuru the lack of access to clean and potable drinking water, ne destruction of property zvichisangana nema assaults zvikuru sei aikonzerwa nemapurisa.
VaBere vatiwo zvinosuwisa kuti vanhu vanotarisirwa kuremekedza kodzero dzevanhu ndevamwe vari kutyora kodzero. VaBere vatiwo hurumende yavaEmerson Mnangagwa haina hanya nekuzadzikisa chidzidzo chakaitwa nemutungamiriri wenyika chekuzadzikisa kuremekedzwa kwekodzero.
Maonero edu isu kuZim Rights ndeyekuti hurumende yavaMnangagwa haina shungu nekuremekedza kodzero dzevanhu. Zvidzidzo zvavakaita pavakagadzwa semutungamiriri wenyika kuti ivo vachange vachizoda kuti vange vachiremekedza kodzero dzevanhu hazvisi kuzadzikiswa, nekuti tiri kuona kuti kutyorwa kwekodzero dzevanhu kuri kutoramba kuchienderera mberi. Vanotyora kodzero dzevanhu vanenge vadhokumendwa havasi kusangana nemutongo wekuti tingati unovatyisidzira kuti vasarambe vachityora kodzero dzevanhu.
Murwiri wekodzero dzemadzimai Amai Sungano Zvarehwa Nashe vatiwo gore rinorapera kodzero dzemadzimai dziri mubumbiro remutemo yenyika dzisiri kuzadzikiswa. Amai Zvarehwa Nashe vati kuenzaniswa kwemikana pakati pemadzimai nevanhurume zviri kuperera pamuromo pasina chinoitwa.
Saka kodzero dzedu semadzimai dzekupindawo pazvigaro, kuindawo pazvigaro zvepamusoro, kupiwawo mikana yakaenzana nevanhurume hazvisati zvanatso kuzadzikiswa zvachose. Saka ndinoona sekuti pane zvakawanda zvichada kuti zviitwe. Hurumende haina kumbozadzisa, kuti tingaiti zveshuwa ina maprogramu ayo ataona ari apo ari kusimudzira mudzimai yai hatimaoni kutaura yes zviri kutaurwa chose pose pose zviri kutaurwa pati kuzoita kuzviita chako yatinoti implementation hapana
asi mukuru weZimbabwe Citizens Forum vaAlex Kandishaya vati Zimbabwe iri padanho repamusoro pakuremekedzwa kwekodzero vachiti vanhu vave nemikana wokutsvaga vatungamiriri vavanoda uyewo kuenzaniswa kwemuripo pamabasa kuvanhukadzi nevanhurume vakandishaya vati vekunze kwenyika ndivo vari kutoda kutyora kodzero dzevanhu kuburikidza nekwavati kushandura hurumende inenge yasarudzwa nevana veZimbabwe
nhasi nokudzvanyirwa kwatinoita nenyika dzakaita seana United States of America ava vanonoka vachiisa mari yekuti kodzero dzedu vanhu vatema dzidzvanyirwe pakuti hurumende yatasarudzai vanenge vachiti ngaibviswe saka tine zvichemo senyika yezimbabwe kuti aiwa kodzero dzedu pachedu tiri kuchengetedza zvakanaka pachedu tiri kuyamurana zvakanaka asi kwaita vekunze kwenyika vari kudzvanyira kodzero dzedu
hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende sezvo gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vanga vasingadaviri nharembozha yavo uyewo hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa asi amai Mutsvangwa vakaudza vatori venhausvondo rapera kuti Zimbabwe iri kuzadzikisa zvinotarisirwa pasi pezvibvumirano zvinobata nyaya dzekodzero dzevanhu sachigaro weZimbabwe Human Rights Commission vaElasto Mugwadi vatiwo mitemo yeCOVID-19 yakatyorawo kodzero dzevanhu
kuroorwa kuvana vadiki vasati vasvika vakwana zera racho nyaya iyoyo yekuti zvatakashinga vavaraidza vachienda kuchikoro zvanga zvisati zvichiripo saka kodzero dzakange dzichishorwa dzichiri kungoshorwa nanhasi dzakawanda tadza kufamba madiro ako paunoda kuti uende nedzimwe vanhu kuungana havachakwanisi kuungana kushanyirana chaiko munenge muine kodzero yekuti mupote muchinoona hama dzenyu kana kuti paita rufu wonzwa kuti haiwa munhu anofanira kuibwa nevanhu gumi chete pachivanhu chedu ndozuva rekupedzisira rokuti munenge muchiti bai bai kuno umwe wenyu mukaungana muri mumathousands munoziva kuti munhu angachidiwa nevamwe zvese izvozvo zvasingachakwanisiki
zuva reInternational Human Rights Day rinocherechedzwa musi wa10 zviita gore rega rega zvichitevera kutambirwa kwakaitwa chisungo cheUniversal Declaration of Human Rights chakaitwa neUnited Nations mugore ra1948 ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.